Kunyanga zvosarudzo dzatanga zvisina mutsindo nekuda kwevanhu vashoma vari kuenda kunovhota. Mumwe vari kukwikwidza musarudzo yameya vaSolomon Tembo vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo iyi vachiti vakaita zvose zvinoita kuti vadive nevagari vemuguta ravo munguva yavaitsvaga rutsigiro. VaTembo vane makore 54 ekuberekwa vanoti guta ravo ranonokerwa neshanduko yavakavimbisa kana vakasarudzwa.
Mwari achatikundisa nasi. I'm hoping tichawina chaizvo. Tiri kumhanya-mhanya kuno tichifonera vanhu vedu kuti vaende vanovhota. Saka tikutarisira turnout yakati maybe kuma 11, 12 vanhu vanenge vakuenda vakawanda kunovhota. Tiri kutarisira kuwina chaizvo.
VaTembo havasina bato riri kuvatsigira. Vanoti kunyanga hazvo vari kukwikwidzana nevamwe vane mapato ane mukurumbira muAmerica. Havaone izvi zvichiita kuti vakundikane sezvo chiri kusarudzwa apa ari munhu kwete bato. Asi vanovemeya pari zvino vaEd Polosky vebato reDemocratic Party vanoti zvavaitira vagari vemuAllentown makore 12 avanga vari meya zvikuru kwazvo zvokuti vanoona vachisarudzwa zvakare kechina. Vari kutungamira chikwata chiri kutsvagira vatembo rutsigiro vaFrancis Mawinti vanoti havaoni vatembo vachitadza kubudirira sezvo vakavimbisa vagare kuti vachagadzirisa zviri kudzosera guta ravo kumashure zvakaita sekushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwepekugara pamwe nekuderedza uwandu hwemhosva dziri kuparwa muAllentown. VaMawindi vanoti humwe hwehwaro hwekutsvaga rutsigiro vavatembo waive hwekuimbisa dzidzo kuvana vose zvisinei nekuti mwana hwemurombo here kana kuti kwete. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinove zvakare mugari wemuAllentown vatendai Rukambe vanoti naivowo vanoona bhiza ravo richitanga iro kusvika patambo vachiti sevagari vakaedza nhengo dzakabva kumapato akasiyana-siyana asi havaoni zvitsva zvichauyiswa nevanhu ivavo. VaTembo vanoti havaoni vaPolosky vachisarudzwa nevagari sezvo vaine mhosva dzinodarika 50 dzavakatarisana nadzo dziri kumatare edzimhosva.
Vanhu vane zvinhu zvavo zvavakaita, hativawishe bad luck but tinowisha kuti zvinovafambira. But munhu wanisiri kutya neexperiensi yavo yavanayo, hapana zvavaitira vanhu vakawanda muAllentown, vaitira vanhu vashomanana. Saka ndosaka tiri kutaura nevanhu vese mudhorobha raAllentown kuti vavhotere ini, ndini ndichavaitira zvakawanda nemunhu wese anenge achionekwa.
Asi vaPolosky vati havaoni izvi zvichivatadzisa kusarudzwa kuti vadzoke zvakare mudariro. Vari kumirira vaNat Hyman vebato reRepublican pane imwe nzvimbo yekuvhotera havangoda kudongwa nezita ravo rekutanga rekuti Berry vanoti vanoona vaHyman vachikunda musarudzo idzi. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi ndavaJohn Ingram vakazvimirira pamwe navaRay O'Connell vebato reDemocratic Party asi zita ravo richange risiri pamagwaro ekuvhotera zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pamagwaro ekuvhotera kana kuti write-in candidate. Guta reAllentown rakawambwa mugore ra-1762 uye pari zvino rine vanhu vanodarika zvishoma 120 ezviuru. Zvichabuda musarudzo iyi zviri kutarisirwa kuzivisiswa usiku hwanhasi uye vanhu vamirira kuona kuti nderipi bhiza rinobudirira kudhonza makore 4 achatevera richitungamira guta iri. Ndakamirira Studio 7 kuAllentown, Pennsylvania, ndini Jonga Kandemiri.